Diaspora Maids yakatangwa kuti ikwanise kuyamura hama dzedu dziri kugara kudiaspora, vakwanise kuriritira hama dzavo dziri muno muZimbabwe kubudikidza nekuvabhadharira mari yekuti vakwanise kuwana medical aid service in Zimbabwe. And tiri kushingairira kuti vanhu vakwanise kuwana medical aid, the best service yavanokwanisa kuwana at that point and time. Vangava vachida kuadmita, vanenge vachida kuita maoperation, vangava vachida kutora mapirizi mwedzi nemwedzi, zvichienderana zvakadaro, tinogamuchira zvose izvozvo tichivaisa pamedical aid pedu vachikwanisa kuzowana the best service they can afford.
Mune mapakeji akamira sei?
Tine mapakejisi akasiyana-siyana anoenderana nemabhajeti akasiyana-siyana zvichienderana nehomwe yemunhu. Tine pakeji yekutanga inonzi Manuka, tine pakeji yechipiri inonzi Lavender, tine pakeji yechitatu inonzi Clover, tine pakeji yeina inonzi Sage Plan. Papakeji yekutanga nechipiri nechitatu idzi dzinogamuchira vanhu vane mazera epakati pe0 to 65 years dzekuberekwa. Iyi yechina inogamuchira vanhu vane more than 65 years. Hatina zvedu age limit zvekuti kana vasvika zera rakati hatigamuchira. Aiwaka, isu kudiaspora Maids tinogamuchira vose vari above 65 years. Hatina mugumo kana kusarura kwatinoita.
Zvii zvikuru zvinozowanikwa naiyo Sage package? Ine zvii zvikuru zvinowanikwa nemurwere?
Sage plan inenge ichipa a benefit of $33,000 pagore. Kuti munhu anokwanisa kushandisa $33,000 achikwanisa kuenda nekadhi rake achinorapwa. Tinoverenga kubva pazuva rechitatu kusvika peregumi. Tomupa $100 pazuva kana ari munhu mukuru. Seiyoyi Sage plan yatiri kutaura. Iyoyo yatinoti cushion cover kana kuti yamukambonzwa inonzi iyo cashback. Ende tinenge tine maair evacuation service vanokwanisa kutorwa nendege kana vadzimbikana vari kunhu kusiri kukurudza kusvikika kuchipatara.
Ko, mamwe maplani akamira sei?
Haana kunyanyosiyana zvavo neiyo inonzi Sage plan, asi anosiyana pamubhadharo unozopiwa kana kuti mupimo wekuti unokwanisa kushandisa mari pagore. Pamanuka unokwanisa kushandisa inoita iyo $13,000. Palavender unokwanisa kushandisa pagore mari inosvika iyo $21,000. And then paclover unoshandisa mari inosvika iyo $33,000. Pamari dzose dzandataura idzi munhu wakwanisa kunogara muchipatara. Pamari iyoyo munokwanisa kunorapwa mazino, munokwanisa kunorapwa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvarwadza muviri. Asi kunokwanisa kuwanikwa mashortfalls zvichienderana kuti watora package ipi yacho.
Kunze kwezvirongwa zvekurapwa izvi muzvaro zvinzanyika, mune zvimwe here zvamunobatsira nazvo vari kunze kwenyika?
Tine inonzi funeral services plan yokuti unokwanisa kuwana funeral service. Tine tuma package yedu inova iyo premium ne supreme package. Premium package yedu unobhadhara $50 pamwedzi kana kuti unokwanisa kubhadhara supreme inoita iyo $20 pamwedzi. Uchikuwanisa kofini tinotora chitunha kubva kumba, tinopai mota dzekufamba nadzo kubva pakutanga kwerufu kusvika pekupedzisira. Kune mota inonzi hesi inotakura chitunha, kune mota tinopa yemafamily kuti mhuri ifambe nayoka, tinopowo nebhazi ipapo. Bhazi rekuti hama dzikwanise kufambawo nyore nyore nekuzoita matenti ekugrave site. Tine yatinoti zvekare our flexi funeral cash plan. Flexi funeral cash plan ndiyaya yekuti munenjibvisa mari shoma asi zvizokupai mari zhinji.
Ko, vanoda zvavo kusiya varongera mhuri dzavo ramangwana rinoita kuti vange vachizogara pamudyandigere, zvii zvamunovaitirawo? Mune zvirongwa here zvakadaro?
Kana mudikani wavo afa kana kuti mukuru anenge achichengetedza mhurika, ngaakwanise kusiya chimwe chinhu chokuti vasara vabatsirikane. Ndoyatinoti iyo life cover. Tichinzwa kuti nhasi washaya, 48 hours later tinoprocesa kuti munhu ashayikirwa iyeye kana beneficiary wako iwewe akwanise kuwana that service, that money yatinenge takati iyo ndiyo life insurance cover yavo, kuti akwanise kuyamurika muupenyu.
Mune vamwe vamakabatana navo here mune zvose zvamunoita izvi tichiona kuwanda kwazvakaita?
Hongu, tinawo makambani atikushanda nawo. For medical aid tikushanda neinonzi Cell Med Health Insurance. kubato re rufu tukushana ne Old Mutual. Tufunga tose taka kuratichiza Old Mutual ka. Endo makampani mahombe atiru kushanda na wa iwayo pangwa inwe.
Vanoda ukubata ya vanukwansa ukubata isei. Uye mwene maofisi ere kunze kwenyika.
Vanoda kutibata, vanotibata pa website yedu www.diasporameds.com. Kana kuti vanogona kundibata pa phone plus 263-774-084-408. Motora na Muzwari Rumbizai. Kana kuti munokwanisa kutumira email pa info@diasporameds.com. Ma ofisi tinoti muZimbabwe, tuti tinevamwe watinoshanda navo vari kuBotswana, tinavo vatikushanda navo vari kuSouth Africa, kunoaiwo kune main office yedu, and tinavo mapartners edu arimo muEngland, muLondon.